Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, ndira 29, 2018. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvozvo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
5 million yavasvika tinoti yakati wandei, asi tikada kuitsvagurudza manje kuti 5 million yakabva kupi, panenge panengewo panobatabata kuti kune dzimwe nzvimbo dzinoratidza kuti vashoma vakakwanisa kunyoresa kuvhota. Nguva zvakubudisa zvenyaya dziya dzinogara dzichisemiwa nadzo dzenyaya dzeringi.
Boka rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rinoti uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pakupera kwezuva rane zuro wakasvika pa 5,125,631. Vakaremara nevakwegura vonyunyuta kuti vari kusiyiwa muchirongwa chekunyoresa kuvhota sezvo pasina zvikwanisiro zvekuti vashandise. Koita nange mutange yemapato ezvematongerwo enyika mukuzvishambadza nekutsvaga rutsigiro mugadziriro dzesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka rezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pakupera kwezuva rane zuro musi wesvondo ndira 28, 2018 wakasvika pa 5,125,631. Uwandu uhwu hunonzi hunosanganisira vanhu vakanyoresa kubva pakaparurwa chirongwa ichi muna Gunyana gore rapera. Vanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota ndevaya vanenge vasvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa vari zvizvarwa zveZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vanoti kunyange hazvo uwandu hwekudarika mamiriyoni mashanu hwasvikwa neZEC hwakakosha pachine matambudziko ari kusanganikwa navo nevanhu mumatunhu akasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tikatarisa pashuro kwakasanobata chigaro chasachigaro weZimbabwe Electoral Commission vaEmmanuel Magane vanoti 7 million vaimbenge vati varigona kusvika yakanga yakati wandisei pauwandu hwevo vanoda kunyoresa kuvhota. Saka 5 million yavasvika tinoti yakati wandei, asi tikada kuitsvagurudza manje kuti 5 million yakabva kupi, panenge panengewo panobatabata kuti kune dzimwe nzvimbo dzinoratidza kuti vashoma vakakwanisa kunyoresa kuvhota. Nguva zvakubudisa zvenyaya dziya dzinogara dzichisemiwa nadzo dzenyaya dzerigingi nemamwe mapato kuti sei zvichivanyore kune vari kune dzimwe nzvimbo kuti vanyorese kuvhota, asi zvichiomera zvivari kune dzimwe nzvimbo. Saka zvoo zvinobva zvangounza futi bopoto negakava pasarudzo dzenyu.
Asi tichitarisa iwo uwandu huri kuunzi huripo neZEC nenyaya dzatinonzwawo dzekutyisidzirwa kuri kutwa vanhu vamwe vachinzi tipei manhamba dzemasiripa munenge manyoresa kuvhota, tingati here zvine zvazviri kuita zviri kukonzera kuti uwandu hunge hwakadzikira kana kuti zviri kubatsira kuti vanhu vakawanda vaende kunonyoresa kuvhota? Munoona sei idzo nyaya dzekutyisidzirwa kunonzi kunoitwa vanhu?
Ndinoona kuti tikatsvagurudza nemaprovhinsi, tikatarisa kuna naBulawayo, kuna naHarare, hongu kune vazhinji vanyoresa kuvhota, asi iyo ZEC pachayo iri kubvuma kuti tikatarisa seBulawayo inoti kune 56.2% vakwanisa kunyoresa kuvhota. Harare ine 59.8%. Asi toenda kunana Mashonaland East kwakunzi 78%. Zviri kubudisa kuti nyaya dzokutyisidzirwa kwavanhu hongu dziriko kumaruzevha, asi mumaguta munova mavanogara vachitya vari kutonga vezanupf kuti havawanzo kuwana vatsigiri vazhinji. Kune zvakawanda zviri kutadzisa vanhu kunyoresa kuvhota, zvakafana nenyaya dzemaproof of residence aimbotaurwa dziya, zvakafana neiyo masenders acho ari kunanga ari mashoma. Saka kutyisidzirwa kwavanhu ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti vanhu vakwanise kana kuti vatadze zvekunyoresa kuvhota. Takatasana nekumaruzevha nokuti utungamiri hwemasabhuku masadunhu namadzishe unogona kutosungira kuti munhu wese ngaandonyoresa kuvhota. anyemusa kuvhota tova kuona slip rake zvinova zvikuzvikisidzirwa futi kwavanhu izvozvo saka zviri kutoita vanhu vekumareserva vaende vese vandonyoresa kuvhota asi itori imwe wei yekuziga maelection kana sarudzo rakatarisana nadzo asi zvichiomera zvakanyanya zuva remumaguta kutonyoresa
tiri kunzwawo kuti vaye vainzi vane vabereki vekunze kana vabva kure vachiri kusangana nedambudziko kunyange hazvo vakanzi vanyorese kuvhota
ipapo iwe zeki pachayo tikaenda kana pawebhusaiti yavo inototaura kuti vachiri kutoramba kutovhotesa vamwe vanhu nokuti vari kuti izini avari kuti vainzi vakabva kunze ava vari kuti maalien tiri kuona kuti vari kuvakudza futi zvakare mabirth certificates malong maabridged birth certificates aya and izvozvo zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa kuvhota vakawanda mumaguta nomumadhorobha saka irichiri dambudziko richiramba richitongoenderera mberi izvi ndo zvichinzi vanhu vakwanisa kuratidza munhu paunogara inogona kunge afidavhiti zeki inofanira kunge ichizviita asi vanhu vachiramba vachisangana nematambudziko akadaro zvakanyanya
ko panyayawo yekurudziro iri kuitwawo nezeki takaonawo mapurisa zvakare vari kukurudzirawo vanhu kuti vamhangare vanenge vachivanetsa nekudhimanda maserial number munoona zvine zvazviri kubatsira here
dambudziko rekumusha kwedu nderekuti mutemo wekwedu kutaurwa kwawo nokuteedzerwa nokuitwa kwawo zvakasiyana tingati kutaurwa vanogona kunyora vozvitaura iri like inonzi pachirungu publicity stunt yekuti vagoti takazvitaura officially asi tikaenda kumaruzevha kumaruwa ukowo wapedza kumhanara ishe wako uchadzokera unosangana naishe uye hapana nzira yekuchengetedza vamhangari nekuti vanonge vanoita izvi vanenge vachitumwa
vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York nestudio 7 zvichakadaro vakaremara nevakwegura vanoti vari kusiyiwa muchirongwa chekunyoresa kuvhota cheZimbabwe Electoral Commission sezvo pasina zvikwanisiro zvekuti vashandise Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Vakaremara nevakwegura ava vanoti vanenge vachida chaizvo kusarudza utungamiri hwavanoda asi havakwanise kusvika panzvimbo dzekunyoresa. Muzvare Naspa Manyauve kuGlenora muHarare vakaremara makumbo ese uye vanofamba newheelchair. Muzvare Manyau avo vane makore 43 ekuberekwa vanoti vakawanda vakaremara vari kutongozvigarira zvavo mumba panguva yekunyoresa kuvhota.
Tiri kusangana nemachallenges ekufamba chaiko kuti uende because kubva paunobva uchatsvaga achakupusha kuti uende kunoregister. Uchapinda mukombi, uchabhadhara kombi yevanhu 2, 3 newheelchair yako. At times it depends na windi wawasangana naye. Tonosvika pakunoregister kwacho pane dambudziko nekuti pamwe hapatorina kana ramp kuti upinde chako chako pamwe panotonetsa.
Muzvare Manyawo vanoti mamiriro ezvinhu aya anotyora kodzero dzevakaremara nevakwegura kunyanya vari kumaruva.
Kumamisha ritori dambudziko nekuti hakuna mafambiro havakwanise kutoti vatofamba kunoregister. Titori nemavirgin voters vasati vatombovhota zvavo but vanofanira kuti vavhote but havakwanise nenyaya yekuti tikatasa hurumende yedu havasi kutipawo mukana wekuti vatibatsire kuti ndofamba sei kuti ndinoregister. Saka chinjandiri kutiona kutoti chinhu chinotonetsa mukati menyika ino yeZimbabwe.
Muzvari Manyawo vanoti kodzero dzevakaremara dziri mubumbiro remitemo yenyika nekudaro hurumende inofanirwa kuzvikoshesa.
Awareness chaicho haina kana kutombosvika kuvanhu vari disabled nekuti ndikatora vanhu vari deaf havana chavakambonzwa kuti zviri kufamba sei nekuti hakuna sign language.
Muzvare Petronella Mandowa avo vane makore 33 ekuberekwa mugari wemuHarare. Muzvari Mandowa vanoti kunyangwe vakasvika kunzvimbo dzekunyoresa kuvhota vakaremara vanonetsekana zvikuru.
Vachinge vapinda mukati imomo umwe munhu anenge achifamba ari pawheelchair anenge aine urema hwemaoko haasi kukwanisa kubetseredzwa zvakanaka mukati imomo anosvika obva atambidzwa bepa iye dzimwe dzenguva hakwanise kunge achinyora kana kunge achibata bepa iroro ari oga.
Maindaizivei nhekairo vekuzaire kuwedza vana amai vavo vanoshandisa madondoro pakufamba. Havakwanise kunyatsoshandisa divi rese remuviri wavo nekuda kwechirwere cheshuga. vanoti vanorwadziwa kuona amai vavo avo vane makore makumi matanhatu nemanomwe vachishaya mukana wekuvhota ivo vachida kuzvisarudzira wega mutungamiri wavanoda.
Zvichikwanisikawo chero munhu akakwanisa kuti anouya kunoku kunzvimbo kuti anova vachingofamba vachiringa vachingovavhotesawo vari panzvimbo pavanenge vari nokuti semunhu akadaro zvinotonetsa kuti vadini nokuti vanenge mwoyo wavo shuviro yavoda kuti vavhotewo. Saka nekuti tizokwanisa kuti tivatakure tidai zvakangooma.
Murume wavo muzvina bhizimusi Biliat nekairo vanoti vanhu vese vemunyika vanofanira kuisa misoro pamwe chete dambudziko rakatarisana nevakwegura nevakaremara rekutadza kuvhota rigadziriswe.
Kunoku vazera vakadai vanenge vakati wandei nenzira kuti havanhu vava vanhu vechikuruka fanirwa kuti zviitwe. Fanirwa kuona masabhuku ndobozi ndo vane vanhu vanonyatsoziva kuti vanhu vedu vakati vagona kufamba, vanhu vakati vane zvirwere zvakati. Saka kutanga waona masabhuku akadaro vanhu vacho vogurupwa nguva yacho kana yasi kwanenge vachingozikanikwa vachingosikopikwa vachiendeswa kunzvimbo dzei zvinofanirwa kunge zvichivhoterwa.
VaAdrian Munyoro mugari wemuchitungwiza uye vanorarama necerebral palsy. Vamunyoro avo vakapasa zvidzidzo zvavo zveA level vanoti vanotosviba moyo panyaya yekunyoresa kuvhota.
Kana usina kuzvidzidzisa kuvhota zvinoreva kuti pane aunenge waona akakodzera kuti avhoterwa. Inini ndakaona kunge pasina anokodzera kuvhoterwa neni. Hapana anodizeva voti yangu nekuti hapana anokozeza kodzero nebudiriro yevanhu vanorarama neurema.
Vamunyoro vanoti mapato ezvematongerwo enyika ari kukundikana kubatsirawo nhengo dzavo dzakaremara. Mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vakaremara vakwanise kuvhota vakasununguka.
Constitution yakapa munhu wese wemuZimbabwe right yekuvhota. Saka hatidi kuti zeki itore right iyoyo yokanganisa right iyoyo pamusana pekuti munhu akaremara. Vanhu vakaremara vanopana kupiwa full rights kuti vakwanise kuvhotera vanhu vavanoda vasingatyi, vasingazovhunduki. Kunyanya vese vakaremara nevamwe vasingaoni tinoda kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuti vavhote vasingatyi.
Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko ari kutaurwa nevakaremara pamwe nevakwegura vari kuaziva uye vari kuedza nepose pavanogona kuagadzirisa. ZEC inoti mushure mekusangana nemasangano anomiririra vakaremara vakagadzira dzimwe nzvimbo dzekunyoreswa kuvhota kuti vanoshandisa mawheelchair vakwanise kufamba zvakatambanuka. ZEC inotiwo vakagadzira mamwe mapepa eBraille kuitira kuti vasingaone vawane ruzivo pamusoro pekunyoresa kuvhota. Asi ZEC inoti haikwanise kutakura vakaremara nevakwegura kuti vaende kunovhota nekuti havabvumizwe nemutemo weElectoral Act kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Nyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakapinda musangano wavo wekutanga weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia. Musangano wechimakumi matatu uyu kana kuti 30th AU Assembly wevatungamiri venyika wakatanga neZuro. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vanonzi vakaudza vamwe vatungamiri venyika vakapindawo musangano uyu kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzeka, izvo zvinonzi zvakatambirwa nemufaro nevamwe vatungamiri vaive mumusangano uyu. Vachitaurawo nemusi weMugovera pamusangano weNew Partnership for Africa's Development kana kuti NEPAD, vaMnangagwa vanonzi vakati Zimbabwe yakazvipira kutevedzera zviga zveAfrican Union. Vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kushanda nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi, asi vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga Vakaudza Studio 7 kuti vatungamiri veAfrican Union ava vanofanira kukurudzira vamunangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena.
Chikuru chakakosha kuti chitaure nevatungamiri veAfrican Union kuna vamunangagwa inyaya yegadziriro yesarudzo gore rino muZimbabwe kuti inge iri yakajeka inopa Zimbabwe mukana wekuti itange zvakanaka nedzimwe nyika pasi rose, nekuti pakaitika mhirizhonga sarudzo dzikasamira zvakanaka zvinovhiringidza. Saka iko zvino ngavasimbise zvikuru sei kuti vangatsigira sei Zimbabwe kuti iende kusarudzo dzakachena. Ndo chikuru ichocho.
Asika vamunangagwa vakavimbisa kare kuti vachaita sarudzo dzakachena.
Wongo tinozvigamuchira vimbiso yavo, asi kutaura kwemuromo. Iko zvino hatiti kutaura kuti ngavavimbise zvakare pamberi pemakurukota, asi kuti iko zvino chavakudiwa kupa waro wacho wekuti zvichafamba sei ndezvipi zvinodiwa, uyezve kuti African Union ichitogara yatotumira nechekare vanenge vachiongorora sarudzo. Saka iko zvino chavanoda kutaura ndechekuti vochitaura kuti mitemo inovhiringa nyaya dzesarudzo nezvekufara nekusununguka kwevanhu munyika seinonzwa naPosa Aipa ichapiswa riini nenzira ipi, uyezve mapato akasiyana ngaaone mikana yakaenzana kumakunhepfenyuro kuterevhizheni kumaredhiyo nekumapepanhau emunyika. Uyezve nyaya yemasoja, vanhu vari kutya kuti zvichida pangoita mhirizhonga yekurwa kwevanhu vachapedza sei nyaya iyoyo, nekuti iko zvino ngatitaurira nechokwadi masoja ari mukatikati mezvematongerwo enyika. Vachataura sei kuti pasa pagamuchirwe nemasoja kuti kana vachinge vakumbwa musarudzo vachagamuchira zvinobuda musarudzo? Nyaya iyoyo inofanira kuti jekese, nekuti tinoziva kuti masoja vatungamiri vavo kusanganisira vachiwenga pavanga vachiri kumauto vaitaura kuti havafi vakatendera kuti paite nemadzo rinotonga risiri zvanopiwa. Ngavatitaure iko zvino sadzo dzaitwa kuti vakagamuchira zvinobuda musarudzo kunyangwe zvichireva kukundwa kwezvanopiwa.
Vanga vari vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDiwa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gweta guru reguta reNew York vaEric Schneiderman vakaparura urongwa hwekuferefeta imwe kambani inonzi yakatengesa mamiriyoni evateveri vasipo kune vanoshandisa madande mutande. Kambani iyi inonzi Devumi yakatengesa vanhu vasipo vanodarika mamiriyoni maviri kune vanhu vepamusoro kana kuti macelebrities vemitambo pamwe nevezvematongerwo enyika. Mutungamiri wehurumende yeYemen vaAhmed bin Daha vari kupomera vari kurwira kupatsanuka kwekuchamhembe kwenyika yavo mhosva yekupidigura hurumende mushure mekutora zvivakwa zvakawanda zvehurumende mukurwisana kwakaitika nesvondo nemauto ehurumende muguta rekumahombekombe kwenyanza reAden. No. Vechidiki vezano PF nemugovera vakaparura chirongwa chavo chepadande mutande chehashtag EDSMyVote. Icho chakanangana nekutsvagira rutsigiro mutungamiri webato ravo vaemason Munangagwa musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vechidiki ava vanonzi vakatsinirawo kuti sebato havachashandisa maslogan anoti pasi naningi, vachiti danho iri rakatotambirwa neutungamiri wezano PF. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vanoti iri danho rakanaka kwazvo kana chete risingazoshandiswi mukushungurudza vamwe pamadande mutande.
Ipati yavo, saka kana vachinge valauncha campaign yakadaro, ndoma campaign atinochingamidza iwawo kuti kana vanhu vachicampaign ngavauye, kana iri online ngavauye online, votaura zvakamirira musangano wavo, votaura zvavachaitira vanhu. Saka hapana chakamboipa, masaisai aya ndeye munhu wese. Saka kana vachinge vadaro zvavarova kuti vaakukwanisa kuengejawoko, ndatoona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo.
Tichitarisa nzira dzaisimboshandiswa nevechidiki zvikuru vezano PF dzekuunganidza vanhu, vamwe vainyunyuta kuti tiri kutinhwa kuenda kumisangano iyi, mungaona here zviine zvazvinozobatsira kune vanga vachimbonyunyuta kuti vari kutinhwa kuenda kumisangano?
Zvinobatsira chaizvo, nokuti kana vachinge vari kukampeina vari paindaneti vachiita online macampaigns avo, hapana pavachazombotinha munhu kuti aende kumarali. Asi tinoona kuti ipapo paonline ipapo tinofanira kungwarira kuti pane iya inonzi bullying iyaye. Saka tinotarisira kuti nyange vari kukampeina online, vanhu ngavaite zvinhu zvine mutsigo. Paonline ipapo tinoona kuti vanhu vanotanga kugadzira aya anonzi maghost accounts, kuti vafamba vachiita matrolls ekufamba vachitwikirira vanhu kana kuti vachingoflaga mameseji asina nemusoro wese. Saka tinoda kuti vanhu vangoziva kuti nyange vanhu vafunga kuita campaign dzavo online, ngazvingova zviri zvinhu zviri dignified even online. Saka zvina internet bullying izvozvo tinotarisira kuti hasi zvinhu zvinotsaona zvichiwedzerwa nekuti makampeini aakumugwa kuda kuya online.
Tichitarisawo pamusangano iwoyo, vechidiki vava vari kuti bato ravo rakasunga kuti hanyaya yekuswera tichati pasina nhingi hatichaida, munotambirawo sei chiitiko ichocho?
Izvi zvinhu zvatakagara tichitaura. Saka kutotaura kwavari kuita ikokoka ingari yekuti vari kutotsinhira zvatakataura isusu kuti hatichazvida. Ndokunga munoona pakadzoka vaMunangagwa vachibva kusouth Africa paya, vakaita speech yavo pazanu pevhetquarters, vakaita slogan yavo yaya kuti pasine mhandu, vanhu vakapopota kuti nonono, kana munhu wasvika wakunzi waakuita mutungamiri wenyika, maslogan ekunzi pasina nhingi iri pasina nhingaya ngaasare, nekuti chose tinoziva kwakabva pasina nhingi. Ende toziva kuti zvinoreve chii, imaslogan aishandiswa muhondo yekuti magandanga akauya mudunhu menyu vakati ivo pasina nhingi mutengesi, pasina nhingi zvinozviva kuti munhu ngaafushirwe munguva, ngaaurawe. Saka tinoona kuti islogan ine maconnotations akashata. Kana munhu musingawirirani zvaari kutaura hazvireve kuti ngaachifa. Aiwa, ngatibvumirane kuti togona kunge tichiona zvinhu nenzira dzakasiyana, torespekta kuti mumwe nemumwe anogona kuona zvinhu nemuonero wake, asi ngazvizasvika pakunzi pasina nhingi, nekuti tinoziva kuti slogan iyo yakabva mukutaura kuti munhu ngaaurawe kana kuti munhu ngaachirwe pasi. Saka kana vachinge vadaro tinozvikudza, tinovimba kuti zvinotaurwa zvaya kunzi vana vembwa havasvinure musi umwe chete, pamwe zvavatorerawo 30 something years kuti vazive kuti slogan iyoyo haina kunaka. Saka zvinhu zvatinochingamidza nekuti taakuda politics muZimbabwe dzekuedzana pfungwa, kwete politics dzekuedzana masimba.
Vanongorora zvematengero enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Zvinonzi kwave nenhange mutange mapato ezvematengero enyika yekuzvishambadza kune veruzhinji kuti awane rutsigiro pamwe nemavhoti musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma yakatarisana nenyika. Rimwe remapato ari kuita nhange mutange yekuzvishambadza iyi ibato reBuild Zimbabwe Alliance, iro rakaitawo musangano waro mukupera kwesvondo muHarare Grounds nemusi wemugovera, uko rakaburitsa hwaro uye zvinangwa zvaro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri webato iri Dr. Noah Manyika kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wavo.
Mkangano wedu wakanga uri kuZimbabwe Grounds. Takanga tine vanhu vaimirira constituencies edu ari muno muHarare. Wanga uchimurawo musangano weHarare. Pane vamwe vakazobva kunze vanonga vauya nokuti wakanga uri musangano wekulauncha manifesto yedu officially kuti iye zvino zvinangwa zvedu zvatinazvo ndeizvi kuti tizivise vanhu. Saka takafara chose nekuona vanhu vaibva kumaconstituency edu akasiyana-siyana.
Saka chinangwa chamakaparidza nezuro chikuru chiri mumanifesto iyi ndechekuti kudii?
Chekutanga chinhu chatainyanya kusimbisa kwokutanga kwemanifesto yedu tinotaura isusu kuti kuti tiende mberi tivate nyika yedu tinofanira kuzviita zvinhu izvozvo tiri vanhu vamwe chete. Munoziva makore apfuura aya pane zvinhu zvangasvingoitika zvinoita kuti vamwe vanhu vaizwe kunge haiwo second class citizen, vasvingoita kunge nyika ndeyevanhu vezanu chete. Kechipiri tinozopinda muzvinangwa zvedu zvine gumi zvatiuda kuti tiite muno muZimbabwe kana tapiwawo mukana wekuti tive vatungamiriri vezimbabwe. Chinhu chinonyanya kukosha kuzvinhu zvatinotaura isizi kubuild Zimbabwe ndezvekuti munhu wese wemuZimbabwe anofanira kupiwa mukana wekuti ashandire nyika yake. Hatisadzi vatungamiri vaanoda kuti vatungamiri, asi tine zvinangwa zvine zvatanga tichitaura pamusoro pazvo.
Zvino zvamataura kuti makava nemusangano wakabudirira chaizvo, tinonzwa vamwe vemapato vachiti vanovhiringidzwa mukuungana kwavanoita uku namapurisa nevebato riri kutonga rezanupf. Imi musangano wenyu wakafambawo zvakadii takatarisana neizvozvozvo?
Chinhu chanaka hacho iye zvino ndechekuti kana uchida kuita musangano pane zviri pamutemo, handichoziva kuti mutemo uya weposa uchiripo. Saka uchiri kufanira kutsvaga mvumo yekuti uite musangano. Saka isiwo takakumbirawo mvumo tikapiwa mvumo. Hatina hedu kuwana dambudziko iroro rekuti pane akauya akakonzera riri zvonga apa hati izvo hazvina kuitika. Asi uchiri kungoona hako kuti pachine kalevhel kekutya kune vamwe vanhu zvokuti vamwe vaizotiudza musangano wapera kuti zvinoshamisa chose kuti makaita musangano hapana akarohwa.
Totarisa Dr. Manyika kuti imimi sebato rinopikisa tatarisana nesarudzo dziri kusvika idzi, gadziriro yenyu yave papi?
Gadziriro yedu yave pakuti iye zvino chatinonyanya kukurudzira, tiri kukurudzira vanhu kuti varegiste kuvhota. Nyaya iripo ndeyekuti kana tichida Zimbabwe chaizvo chaizvo, hatitangi tatarisira kuti isusu tiri kuda kuti tihwine sarudzo. Handizvozvo zvatinotanga tatarisa. Isu tinofanira kutarisira pakuti munhu wese ngaaregiste kuvhota, musi wekuvhota asarudze bato raanoda kuti itonge.
Mutungamiri webato rebuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Kambo today's paper kubva kuna mushakabvu Edwin Hama. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Boka rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rinoti uwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota pakupera kwezuva remusi wesvondo vakasvika pa5,125,631. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande. Thank you.